Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 9/2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wovedzera nemamwe mavhiki maviri chirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekurwisa denda reCOVID-19. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi manomwe nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19. Uwandu unosanganisira vamwe gumi nevatatu vakafa muHarare nemusi wemugovera vakanonokwa kuziviswa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira nyika mukucherechedza nekuremekedza magamba akafira nyika kumarinda eHeroes Acre. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa votaurawo neStudio 7 nezvezuva remagamba. Masangano akawanda oshora zvikuru nyaya yekufa kwemwanasikana ane makore gumi nemana achisununguka kuchechi yechipostori kubocha kuManicaland. Sangano remisa Zimbabwe roendesa kunongorora sarudzo dzekuZambia chikwata chenhumwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vawedzera nemamwe masvondo maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Mumashoko atapiwa mvumo nebazi rezvekuburiswa kwemashoko, vaMnangagwa vati kunyange uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, vanhu vakawanda vachiri kufa.
The increase in new cases per day has gone down considerably in the past 2 weeks, even to less than 10%.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzikira zvikuru mavhiki maviri adarika. Mune mamwe matunhu, uwandu uhu hwatodzika kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Uyu munongedzo wekuti tiri kukwanisa kurwisa chirwere ichi, asi chiri kutishungurudza ndechekuti uwandu hwevachiri kubatwa nechirwere ichi uye vari kufa huchiri pamusoro zvakanyanyisa pane zvatiri kutarisira. Nekuda kwechikonzero ichi ndokusaka tave kuwedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba nemamwe mavhiki maviri. Ndinokurudzira mose kuti muteedzere kurudziro dziri kupiwa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi manomwe nevana kana kuti 74 vakafa nechirwere cheCOVID-19. Uwandu uhu unosanganisira vamwe gumi nevatatu vakafa muHarare nemusi wemugovera, asi vainge vasati vaverengwa. Izvi zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe kana kuti 3,900. Vanhu mazana mana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 437 vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zana negumi nezvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 116,327. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana negumi nevatatu kana kuti 1,413 vakaporawo nezuro, zvichisiya vapora vave zviuru makumi masere nezvisere zvine mazana masere nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 88,829. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvina zvine mazana maviri nemana kana kuti 1,864,204. vanhu vabaiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana matanhatu ane gumi nevasere kana kuti 1,022,618. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere checovid-19 chisaramba chichipararira zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane urongwa hwekuti nyika isimuke kubva mumadhaka mairi vachiti vakafa muhondo yerusununguko vakafira kuti munyika muve neugaro hwakanaka. VaMnangagwa vataura izvi nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika pamhembererwo dzezuva remagamba. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachaura pamhemberero dzezuva remagamba paHeroes Acre nhasi, vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kusimbaradza upfumi hwenyika pamwe nenyaya dzebudiriro matunhu ose munyika. Semuenzaniso, vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuvandudza nyaya yedzidzo pamwe nekugadzira migwagwa yakawanda munyika. Vati kunyange Zimbabwe yakatemerwa zvirango, hurumende yavo ine tarisiro yekuti upfumi hwenyika huchasimukira, vanhu vagodya huchine mukaka.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said to themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome.
Magamba edu enyika yechirume nechikadzi vakaona muvengi aive nemari yakawanda uye aive nezvombo zvemhando yepamusorosoro vakazudza kuti titavarwisa uye hatizi kuzokanda mabvumo pasi tichakunda. Uye naizvozvo semagamba anhasi muvengi wedu inamo nzara, chirwere uori pamwe nekufa nekunonoka kwebudiriro. Tichabudirira uye tichakunda. Ngatirwise iwo tigokunda munyedze budiriro neupfumi pasi pehurumende chipiri.
Zvichakadai mutauriro MDCT vaWitness Dule vati kunyange hazvo vachicherechedza kurwirwa kwakaitwa nyika kuburikidza nehondo yechimurenga, zvimwe zvezvakarwirwa nevarwi vehondo zvinosanganisira nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu hazvisati zvagadziriswa makore makumi mana nerimwe nyika yawana kuzvitonga kuzere. VaDule vati vamwe vakafa vachirwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzeveruzhinji vakaita sevaimbova mutungamiri weMDC Mushakabva Morgan Tsvangirai nevamwe vanofanira kuitwa magamba enyika.
Vatsvangirai nana Inatsichitsa nana Gertrude Mthombeni ndevamwewo vakazosimuka kuti vazame kuti vaone kuti nyika inodzokera pa kunge yakasununguka panyaya dzehuman rights. Saka vanhu vacho ivavavo tinoona sekuti vanhu vanokodzerawo kuti vaite manational heroes.
VaMnangagwa vashandisawo mukana wemhemberero dzanhasi kupa menduru kune vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vakaita savajosaya Tongogara, vaAlfred Nikita Mangena, amai Jane Ngwenya avo vakashaya svondo rapera, vaAbraham Kiwane nevamwe kubudikidza nebasa guru ravakabata kuti nyika iwane kuzvitonga kuzere. Menduru idzi dzapiwawo mamwe masvikiro akafa nguva yechimurenga chekutanga anoti Mbuyane Handa nasekuru Kaguvi. VaMnangagwa vapawo menduru kune vamwe vakashanda zvakasimba kusimudzira nyika pamwe neraramo yevanhu nyika iwana kuzvitonga kuzere, uye vanhu ava vanosanganisira vaJohn Maluzo Ndlovu avo vakarwira kuti vakarwa muhondo yerusununguko vapiwe mari dzemudyandigere, gurukota rezvemitambo netsika muzvare Kesti Coventry nekukunda kwavakaita mumitambo yemaOlympics pavakanga vachiri kuita zvekutuhwina, uye mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa avo vari kutenderera nenyika yose vachibatsira vakwegura vanotambura pamwe nekudzidzisa veruzhinji nezvedenda recovid-19. Mhemberero dzanhasi dzaitwa paine vanhu mazana maviri chete vanga vakakokwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. VaMnangagwa vashandisawo mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba dzecovid-19 kuitira kuti nyika yose izvidzivirire kudenda iri. Vati hurumende yavo icharamba ichitenga nhomba idzi kusvikira vanhu vose vabayiwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba idzi kuvanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu zvitanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance, Vanelson Chamisa, vabatanawo nenyika mukurangarira magamba ehonde yechimurenga, vachiti zvido zvavo zvekuti vanhu vasambunyikidzwe zvizadzikiswe muZimbabwe yakasununguka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7, abata vachamisa.
Zuva remagamba izuva rakakosha zvikuru, zuva ratinoremekedza apo tinotarisa hama dzedu magamba akatisiya nemapenyu vakarwira nyika kuti ive nerusununguko. Asi isu mukunzwisa kwedu tichikoshesa magamba, tine kuti tine chidokwairirwa, chido kana kuti chinangwa chekuti dei mweya wegamba waramba uri munyika, wekuti taida rusununguko, taida one man one vote, taida kuti vanhu vange vane ivhu ravo, taida kuti vanhu vange vane sununguko rwakakwana, pasawana anorohwa nenyaya matongerwo enyika, pasawana anosungwa nenyaya matongerwo enyika, pasawana anonyimwa mbeu nenyaya matongerwo enyika, pasawana anonyimwa fertilizer kana anotorewa umambo ushe kana usabhuku nenyaya matongerwo enyika, pasana anombunjikizwa kuitwa semusuwa wesadza unosvinyangwa muruoko. Tine rudo, tine rugare, sarudzo dzisabirwa, vamwe vachibira nhingi kana kubira nhingi, avhoterwa ngaatungamiri, asina kuvhoterwa ombogarawo pabhenji akamirira vamwe kuti atambe, wotura befu wawana simba wodzoka mundima wobata gejo, nyika ichirima, nyika ichikunda.
Kuri kuti masarudzwa, pane urongwa here hwamuinawo wekuti magamba angarangarirwa sei vachamisa?
Tine urongwa hwakadzama hwekupindura nekushandura zvinhu. Chokutanga tiri kuti muhurumende yatinoita kutungamira itsva iri kuuya muZimbabwe itsva yatiri kuti New Great Zimbabwe Plan, tinenge taakuti instead yokuti pangova nezuva reheroes, panenge pane mwedzi wese uchiitwa zvakasiyana siyana, zvidzidzo, mitambo munharaunda, mumhuri, tovawo nemukana wekuti mhuri dziremekedzewo kana magamba emhuri. Tozongova nezuva rimwe chete ratinozova nekupenderera kwakakwana, munhu wese ari pamwe chete takutarisa magamba enyika. Asiwo tichitarisawo mawo veterans edu.
Ezvi zvamunenge muchitarisa apa?
Nyaya yechikafu, mararamiro avo, kubata kwavo. Hatingaiti mawo veterans anononga svosve nemuromo achidya nhoko dzezvironda. Mawo veterans ana Chimbwido vese vana mujibha havasi kubatwa zvakanaka. Ini chandichaita semutungamiri nebato randotungamirira nehurumende yandinga kutungamira yemunhu wese inosanganisira vari kuZANU PF, vari kuMDC nekumapato matsva mamwe achauya, tinenge taakufamba nechinhu chimwe chete tichiremekedza magamba edu. Tiri kugadzirirawo kuti dei tafambisa nyaya dzokuti tive nekupuhwa kweuchapupu menduro kana kuremekedzwa kwevanenge vabata zvakanaka kunyaya dzezvemimanzi, vanenge vabata zvakanaka munyaya dzezvemitambo, vabata zvakanaka munyaya dzezvemunharaunda dzakasiyana siyana, munyaya dzezveutano, kudzidzo. Totarisa kuti mahiro havasi vekupolitics chete, mahiro munhu wese anenge achishandira nyika. Tova nenational merits and awards inopuhwa kune maZimbabwens anenge aita zvakakosha. Chitatu, isitiroda kuti tive neliberation museum.
Inenge iri yei?
Nzvimbo ichavakwa ine tsanangura zvenhoroondo yehondo, zvenhoroondo yerusununguko, zvenhoroondo yekwatakabva, heritage site.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance, Vanelson Chamisa, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana nemadzimai uye basi reUnited Nations vari kukurudzira hurumende kuti iferefete zvakasimba nyaya yemwanasikana ane makore 14 Memory Machaya akashaya achisununguka ari pane imwe nzvimbo inonamatirwa nevekereke yechipostori kubocha mudunhu reManicaland. Kunyange zvisiri pamutemo, dzimwe kereke dzechipostori dziri kurodza vana vasati vabva zera. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vakurudzira kuti nyaya iyi iongororwe, vakashora zvakanyanya chiitiko ichi. Mumashoko kuvatori venhau, United Nations yati mwana mumwe chete pavatatu muZimbabwe anoroorwa asati abva zera, ikakurudzira kusimbaradzwa kwemitemo nedzidziso kuti izvi zvisaramba zvichiitika. Vamwe vanhu vari kunyorawo tsamba yenyunyuto pamadande mutande inonzi hashtag End Child Marriages Now and hashtag Justice for Memory. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, Vauza Studio 7 kuti mapurisa vanoda nguva chete asi vari kuferefeta nyaya iyi. Mukuzeya nezve nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzemwanasikana kumaruwa re Rosaria Memorial Trust. Varizve mumiriri weAfrican Union pakodzero dzevana mukuedza kupedza nyaya yekuva manikidza kuroorwa vasati vabva zera. Amai nyaradzai gumbo nzvanda.
Chekutanga ndechekuti tiri kushungurudzika kurwadziwa nekushatirwa nenyaya yekufa kwaMemory Machaya, nekuti inyaya yagara irimo munyika yatanga tisingasumudzire musoro zvakakwana zvakasimba. Mhosva dzakaparwa apa dzakawanda. Mwana uyu mwana mudiki zvekuti kutanzi aita mimba mwana akatobatwa chibharo. Mwana akaroorwa zviri kunze kwemutemo. Toza kuti mutemo wedu wenyika hautendedze kuroora, kuroodzwa nekuroorwa kwemwana asati asvika zero. Uye mwana uyu akafa siro isina tsarukano, isinganyatsonzwisisika kuti akafa sei. Saka pari zvino tarisiro ndeyekuti hurumende iferefete nyaya, igosunga vese vane chekuita nemhosva dzese dzakaparwa vanhu ava vagove pasi pemutemo, sekuti hatingave nyika inoraramwa yekuti vamwe vanhu havaremekedze nekukoshesa mutemo wenyika.
Muri kufara here nekuongororwa? Muri kufara here nekuferefetwa kuri kuitwa nyaya iyi nemapurisa kusvika pari zvino?
Hongu, mutauri wekumapurisa vakabuda vachiti vari kuferefeta nyaya iyi, asi haisi nyaya yekuti ingada kunzi inoda nguva kuferefetwa. Sekuti mwana paakazvarwa panozikamwa vabereki vake, vanozikamwa. Munhu waakanga achigara naye achinzi ndiye wakamuroora anozikamwa. Kushiraini kwacho kwaakaenda akafirako akavigwa kunozikanwa. Saka isi nyaya yekuti inganzi inonetsa kuferefeta, inyaya inongoda kuti mapurisa ape nguva yakakwana nekuchimbidzika kuitira kuti tigadzikane hana senyika. Izvi hazvisisiri zvekungoti mwana akafirwa nevabereki vake, asi isu senyika maziso edu ese atova kubasa riri kuitwa nemapurisa.
Bazi rinoona nezvemadzimai raburitsa mashoko nhasi richishorawo nyaya yekufa kwemwana uyu. Mazviitambirawo sei semunhu anorwira kodzero dzevanasikana?
Hongu, tiri kugamuchira statement yapiwa naminista vanoona nezvekuenzaniswa kwemukana pakati pemadzimai nevanhurume munyika, Minister of Women Affairs, vachipa nemashoko akasimba zvikuru kuti nyaya dzegender based violence, kumbunyikidzwa, kurepwa kwevana nechild marriage dziri kunze kwemutemo. Izvo zvitazvitenda.
Mumiriri weAfrican Union pakodzero dzevana mukuedza kupedza nyaya yekumanikidza kuroorwa vasati vabva zera, amai nyaradzai gumbo nzvanda vari parunhare kwaMurehwa naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA ratumira chikwata chenhume dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana kuZambia kunoongorora sarudzo dzichaitwa munyika iyi musi wa12 Nyamavhuvhu unove musi wechina svondo rino. Chikwata ichi chichange chichitungamirwa nasachigaro weMISA mudunhu rekuChamhembe kuAfrica, uye variwo zvakare sachigaro weMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze vachitsigirwa nenhume dzinobva kuTanzania, Mozambique pamwe neMalawi. Mukuru weMISA Zimbabwe vatavani moyo vanoti chikwata ichi chichange chichiongorora mafambisirwo esarudzo chakanangana nekufambiswa kwemashoko pamwe nekushanda kwevanofambisa mashoko kwakasununguka. Vamoyo vanoti zvinenge zvaunganidzwa nenhume dzeMISA idzi zvinozosvitswa kumasangano anoti reAfrican Commission, reSouthern African Development Community kana kuti SADC, reAfrican Union pamwe nereUnited Nations. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi musangano mukuru weMedia Institute of Southern Africa unotekeshera muChamhembe cheAfrica watumidzira nhume dzavo kunyika yeZambia kuti vange vachindoongorora kuti sarudzo idziri kufambiswa sei, maenderano nekubatwa kufamiswa kumashoko kana kuti kutese nyuruwa pao kana kushanda pao pa madande mtande nesha kama tendereza
nume izizaba kunyika zipi vamoyo
nume za tumirwa zinova kunyika zaka siyana siyana mchamembecha Afrika zichimirira msangano wedu wemiti ya Sudo Southern Africa nume zichange zichitunga mirirwa na sachigaro we msangano wemiti ya Sudo Southern Africa wachiwa iyo wano mirirwa msangano yesu nekuta olira wakote maunganize wachange wachi perekezwa na mshina umwe wemisa Southern Africa mshara kitomari wanuwa iyo sachigaro wemisa Tanzania wacha perekezwa zvakare na wako Fernando Gonzalez wachangu wachiba kunyika ye Mozambiki wachangu wachitiki wazwakari na mshare Mumba wanengu wachimiririra mshare Teresa Ndanga wanuwa iyo sachigaro wemisa Malawi wakadaru wachangu wachiperekezwa ne wanuwa itra basa Secretariat, vachinge vachitungamirirwa navana vamachazi kuti vabate basa zvine udzamu.
Ndeke kutanga here akakuti sangano renyu remisa ringe richiongorora sarudzo.
Akasike kutanga kuti misa itumire nhume dzayo. Kubva misa ichitanga mugore ra 1992 kuNamibia, raive basa rayo rekutumira nhume idzi. Kasi zvamunoziva kuti pakamboita kanguva kekuti asingachadaro nekuti tatangopindwa nenjodzi dzekuti muzinda wedu wanga wambonga wokamhina.
Mapedza kudaro zvii zvamunozoita nezvamunenge mawana musarudzo iyi?
Tapedza kudaro, tinosvika patinondoverengedza zvatinenge tawana mukufamba kwebasa iri. Tochigadzira rwaro ratinotiro post-election report. Rwaro rundo rwatinondosvika tichigogodza pamasuo eSADC, pamasuo eAU, pamasuo eAfrican Union, pamasuo eUnited Nations. Tichiti ndozvatakaona kuti zvakaitika musarudzo dzeZambia. Chii chavanofarwa kunge vachikomedzerwa kuti vaite kuti tisumudzire kufambiswa kwakanaka kwesarudzo dzemuSouthern Africa nemuAfrica chekerere. That's why maona tasumudza nhume dzine mutsindo.
Avanga vari mukuru wemisa Zimbabwe vatabani mwoyo vari parunare muHarare neStudio 7. Chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvekukosha kweutano hwavo munguva yekurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19 chiri kutarisirwa kupetwa nhasi muGoromonzi mudunhu reMashonaland East, iro riri kunzi nebazi rezveutano rine vanhu vashoma zvikuru vatambira kurudziro yekuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. MuGoromonzi, vanhu vanodarika zvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.5% ndivo chete vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kechipiri. Iri idambudziko riri mumaruwa akawanda zvinonzi nenyanzvi dzeutano zvakonzerwa nekusanzwisisa uye zvimwe zvitendero zvinonzi hazvidi kuti nengo dzazvo dzibayiwe nhomba. Dambudziko iri rakapa kuti muzinda weSweden muZimbabwe umbe homwe yemari yekudzidzisa vanhu nezvekodzero dzavo munyaya dzezveutano muchirongwa chiri kutungamirwa nevePopulation Services Zimbabwe neveAdult Race Clinic matunhu ose emuGoromonzi. Sangano rePSZ riri kutenda kuti pachine mutoro pakukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19, asi rinoti riri kufara kuti vamwe vashoma vechitendero chechipostori vave kutambira chirongwa chekubayiwa nhomba. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mai Fungai Muraga vanotungamirira chikwata cheemergency response team musangano repopulation services Zimbabwe vari kwachinamhora kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East vanoti vagari vemudunhu iri vave kuziva kuipa kwedenda reCOVID-19 kunyange hazvo vazhinji vavo vasiri kutevedzera kurudziro kubva kubazi rezveutano nesangano reWorld Health Organization.
Nharaunda ino yechinamhora tirikuona kuti vanhu vazhinji vari kuziva kuti COVID-19 iriko, but chiripo ndechekuti havasati vachinja unhu hwavo kuti vapfeke mamask, kuti vamaintain kuti vasange vakaungana vange vakaparadzana, havasati vatanga kuita that behavior.
vanoona nezvekukurudzirwa kwezvirongwa zveutano vari Health Promotions Officer vari mubazi reutano vaIsrael Njera. Vanoti vari kushanda nezvikwata zvakasiyana-siyana kuti vadzidzise vanhu kusanganisira vechipostori nezvekukosha kwekubayiwa nhomba yeCOVID-19.
Ichokwadi dambudziko iroro riripo. Tiri kusangana nevatungamiri vedzisondo dzakasiyana-siyana. Isu Minister of Health tine hutungamiri hwenharaunda. Hutungamiri hwenharaunda hunosanganisa masabhuku, hunosanganisa hutungamiri hwemachechi, hunosanganisa hutungamiri hwematongerwo enyika. Vamwe vanenge vachida kunzwisisa, vamwe vana kansela vaiva, nokuti ndo vamwe vatungamiri vanenge vachipa ruzivo kana kuti vanenge vari mifananidzo yekuita zvinhu zvinodiwa. Saka tinenge tichisangana navo ivavo vachienda mumadzisondo imomomo vachinovataurira nekuti tingadzivirira sei kupararira kwechirwere ichochi cheCOVID-19 nenzira yekubayiwa nhomba yeCOVID-19.
Vanomirira nezvekushambadzirwa zvine chekuita nezveutano vari Choice Champion musangano
The Population Services Zimbabwe
vaElton Kambarami vanoti havasi kungokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba chete asi kuti varapwewo zvimwe zvirwere zvakaita seHIV, AIDS nekuronga mhuri munguva inenge ichinzi vanhu vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Tikutarisa kuti denda reCOVID-19 paratanga rakabvisa vamwe vanhu munzvimbo dzavanga vachigara. Vamwe vanhu havachakwanisa kunge vachiwana mari dzavaimbowana kuti vakwanise kuwana zvinhu zvinenge family planning. Tine matimu anofamba achipinda munharaunda dzakasiyana-siyana. Sekuno kuGoromonzi kune emergency medical response team yedu iri kupinda munharaunda tichiita kuti madzimai vari kuda kuwana nzira dzekuronga mhuri vakwanise kuwana rubatsiro rworwo.
Vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana paka tipe vanhurume nemadzimai musangano reAdult Rape Clinic amai Petiswe Muranda vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nesangano rePopulation Services Zimbabwe vachidzidzisawo vanhu nezvekuipa kwekubatwa chibharo kwevanasikana nemadzimai vachikurudzira vanhu kuti vamhanyare nyaya idzi.
Vana vadiki ndovazhinji vanobatwa zvibharo, vanobatwa chibharo nevanhu vari pedyo navo. Tiri kufamba nedingindira rinonzi hashtag 72 kungwarira maawa 72 tinokurudzira kuti kana zvaitika munhu ngabva ataura ipapo.
Kunyange hazvo vamwe vakuru vemachechi vari kuramba kuti nhengo dzavo dzibayiwe nhomba. Mukuru weZion Christian Church Bishop Nehemaya Mutendi ndivo
mumwe mukuru wemakereke
makuru munyika vakaudza nhengo dzekereke dzavo kuti anenge asina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 haapinde mumagungano avo kana pasina tsamba inoratidza kuti vakabayiwa. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chiri kufamba zvakanaka uye vanotarisira kuti hurumende ichagona kuzadzikisa shuviro yavo yekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Bache Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 zuva remagamba uye makwikwi achangopetwa eTokyo 2020 Olympics. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela kustudio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 9 kuNcwabakazi 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The number of new cases and deaths per day remain unacceptably high. It is for this reason that the current lockdown level 4 has to be extended by another 2 weeks.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayalasibili lanxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka phezu kwabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said to themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome. And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
ELeZimbabwe linanze ilanga lamaqhawe eleHeroes Day namuhla. Umongameli Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uluhlelo lokuhlenga ilizwe edakeni elikilo kwezenotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa uthela nxa inani lababanjwa lomkhuhlane lehlile phakathi kwamaviki amabili edluleyo, inani lababhubhayo lilokhe liphezulu kakhulu. Kumbiko awethu lekumabonakude, uMnangagwa uthe ngokunjalo ilizwe lizaqhubeka likuzinga lesine lokuqiniswa kweziqondiso lezi, i-lockdown level 4. Uxwayise uZulu ukuthi elandele limigoqo njalo ehlatshwe ngobunengi ukuze uqedwe lumkhuhlane. Asizweni amazwi kaMnangagwa.
The increase in new cases per day has gone down considerably in the past 2 weeks.
Inani lababanjwa yi-COVID-19 liyehla mihla ngemihla kumaviki amabili edluleyo. Lokhu kusho ukuba impi yokulwisana naleli gciwane esibangeni sesithathu, i-third wave, iyaphumelela kweZimbabwe. Kodwa leli nani kalikehli okujabulisayo. Kungakho isikhathi sokusebenza kwesibanga esibuso ese-COVID-19 lockdown sika-level 4 sizaqheliswa ngamanye amaviki amabili. Ngiyakhuthaza umuntu wonke ukuthi alandele isiqondiso lezi ezinjengokuqhubeka singasondelani duzane, i-social distancing, ukugeza izandla izikhathi zonke ngesepa lokusebenzisa ama-sanitizers. Okokugcina, kumele abantu bahambe bayehlatshwa ijekiseni yokuncedisa amasotsha omzimba ukuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19.
To wash our hands with soap and to sanitize our hands with alcohol-based sanitizers. Everyone eligible for vaccination must get vaccinated urgently.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma kumabonakude namuhla. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umkhuhlane lo ubulale abantu abangamatshumi ayisikhombisa lane i-74 izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane 437 belawo. Loku kusho ukuthi usubulele abantu abazinkulungwane phose ezine seloke ufike eZimbabwe 3,900. Asebefunyene bele coronavirus bonke sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 116,327. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,797. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula amatshumi amabili 20,357. Ingcweti kwezempilakahle zithi zikhathazekile kakhulu ngabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 ezabekwa nguhulumente kanye lenhlanganiso yeWorld Health Organization. Kubika uMavis Gama.
Lanxa inani labagulayo lababanjwa bele COVID-19 elizweni selinganeno kulezi nsuku ezedluleyo, abezempilakahle bathi uZulu ukhanya engasazihluphi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane. UDokotela Agnes Mahomva, umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu ku-COVID-19 kuhlangothi olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, ngomunye wabakhathazekileyo.
This is really of concern.
Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
This has mainly been a result of complacency.
Okusekelwe nguProfessor Solwayo Ngwenya, okhokhela isibhedlela sempilo esikobulawayo.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla, ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibili lanxa ubatshela. Bathi khona kula coronavirus.
Kodwa vele uZulu akazinaki ngiyithola kancinyane, kutsho uMnumzana Philani Ngwenya waseJombe.
I-corona sikhona kodwa abantu abayinaki, babona ngani ngekudlala kungafiwa, kuyatshona kugcwele emfeni, kodwa yikho lapho onikana khona imikhuhlane.
Lanxa uhulumende wabetha inani labantu abangamatshumi amathathu 30 kuphela ukuba kube yibo abaya emfeni, uhlala kugcwele lapha ezimfeni lalapho obhubhileyo ebulewe yilolu bhubhane le-COVID-19. Ekutshoneni kwelanga layizolo kutholakale abantu abedlula kancinyane 4,437 abatholakale belegciwane leli, abangamatshumi ayisikhombisa lane babo 74 balahlekelwa yimiphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba eZimbabwe sokutholakale abantu abazinkulungwane ezedlula kancinyane ikhulu 116,325 asebetholakale bele-COVID-19. Kwasila abafika phose inkulungwane ezisitshiyagalolunye 88,829, kuthi abafika phose inkulungwane ezine 3,900 kwaba ngabalahlekelwa ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uluhlelo olubalulekileyo olokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo kwezenotho ukuze abantu babe lenhlalakahle, okuyinto athi yafelwa ngamaqhawe eZimbabwe. UMnangagwa wethule amazwi la esemathuneni amaqhawe awe-National Heroes Acre eHarare namuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-Heroes Day. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga lamaqhawe eHeroes Acre namuhla, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho welizwe. UMnangagwa uqhubeke ethi uhulumende wakhe kunje useqinisa umsebenzi kunhlangothi ezehlukeniwe ezigoqela kwezemfundo, ezokulungisiswa kwemigwaqo lezinye, esithi lanxa ilizwe letheswa izijeziso zenotho, umnotho waleli lizwe uzathuthuka noma kanjani.
Our liberation heroes and heroines saw a well well-funded enemy with sophisticated weaponry and the sage themselves. We will fight them. We will not give in. We will overcome. And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
Kunjalo nje lanxa inkulungwane lenkulungwane zabantu beZimbabwe baphatheka empini yokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi bomnotho abamhlophe iningi labo lokho likhala ngokudla inqoqo zomlomo kuthi abangazange bakhulule ilizwe yibo abakhanya besidla ngcono iningi labalweli benkululeko abasaphilayo bathi okwenzakala manje ezweni ayisikho abakuyela empini umnumzana Alton Maphosa omunye wabalwa impi yenkululeko ngaphansi Violence Vipra uthi akayiboni intuthuko ekhulunywa ngumongameli welizwe.
Lokho kwaba yilo lelizwe leZimbabwe. Ngani lapha kwaku reverse gear ngo-1980 sesibuyele back kuma-1950s.
Umnumzana Fidelis Moyo omunye njalo owalwa impi yenkululeko uthi abakakuboni abakuyela empini.
Bakasikafiki lapha esiya khona. Lalapha esasicabangela khona ukuthi kuzoba yikho. Celebrate abalutshwane abanye abangasiwo maqhawe abanye abangamafake heroes lalaba abalaliswa abashona bechayelwe izandla othiwa ama-heroes whilst ama-heroes elizwe lele ayahlupheka
unkosikazi Thoriso Phiri umlweli wenkululeko layo uveze ukukhathazeka kwakhe ethi ubuqhawe sebalulazeka
sengidanile ngezinto ezenzakalayo nge-heroes le okungazwakali ukuthi thina sibesikhona siparticipate khona akukhanye lutho ngisho
olela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo yena uthi iheroes lilanga elihle
bekulilanga elihle eliqhakathekileyo elibonisa okwenzakalayo manje osokulusizi ukuthi sesuka libe ngani libandla lezanu PF aseyilo langa labantu abahamba bayazimisela ngokulela inkululeko yeZimbabwe because okulohlupho
namhlanje iZimbabwe ayizange iye lapho okulele khona amaqhawe kobulawayo njengeminyakeni ngoba ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezalisa abantu ukubuthana bebaningi ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kankosikazi Jane Lungile Ngwenya yena ongomunye wabaphiwe isicoco sokusebenzela ilizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa iHeroes Acre namuhla. UMangwenya ubhubhele kobulawayo ngeviki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Isiphathamandla seZanu PF umnumzana Obed Mpofu utshele iphephandaba leHerald ukuthi ilanga lokubekwa kwakhe liza kwaziswa ngokuya kwesikhathi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uMangwenya liqhawe mpela elingabuzwayo.
Silila labakongwenya. IMDC Alliance layo ithi abakongwenya abakhale balethemba ngoba intombi yakwethu ekasitshela uJane Ngwenya intombi yesizwe liqhawekazi. Esithi ngesikhiwa heroine yikho ke sikhala lani njenge MDC Alliance uPresident Chamisa oMDC Alliance laye ukhala lesizwe sakomthwakazi leZimbabwe jikelele sithi inkosi ibe nani ngoba uJane Ngwenya ungumama owayelesibindi osebenzela amaqhawe lamaqhawekazi anjengo Victoria Chitepo, Ruth Chinamano, Thenjwe Lesabe lamanye amaqhawe lamaqhawekazi angazange adeclare ukuba yihero ngoba basuka balandela iqhawe elikhulu uNkomo njengo baba uLookout Masuku abazange bamfake eHeroes Acre ngenxa yokuthi babevele lesithi galandeli okufunwa yilaba babusayo. Namhlanje sikhalalani baba kongwenya, umama uJane Ngwenya uthiye isizwe sakomthwakazi waya eZambia, wafika eZambia wabe ngugerila, waba ngu-administrator, waba waphatha konke okunzima khonale. Ibhombe elabulala uJZ Moyo ladubuka esehofisini loJohn Landa Nkomo ongumuyi khathesi laye yihero, balinyazwa libhomba lelo, basila engozini kodwa uJZ Moyo wasishiya khonapho.
Bakhona abakhala ngokuthi amaqhawe amanengi egananzwa esaphila ananzwa ngohulumende esebhubhile. Lingathini ngalolo daba?
Izanu PF government ayizange imnanze, yikho namhlanje ede sehlala old people's home. Lokho yikutshengisa mpela ukuthi amaqhawekazi lamaqhawe bawananza sefile, njengoba kulesaga sesishona esithi afawanaka, ofileyo selungile. Yikho thina sithi hatshi bo, asinanzeleleni sirecognize amaqhawe ethu asaphila, sibabonge basaphila, hatshi ukumelela umuntu ezelale. Siyabonga abakongwenya abasipha iqhawekazi enjengoJane. Siyabonga iZimbabwe eyasipha intombi eqinileyo eyasebenza labomuyi oJoshua Nkomo, labo Lookout Masuku, labo Dabengwa, Thenjwe Lesabe, lamanye amaqhawe angazange ahlonitshwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Kulamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani labahlaselwa ngomkhuhlane we-COVID-19 wona ophehlwa ngumkhakha we-Delta variant. Abezempilakahle sebekhuthaze omama ukuthi bamunyise ngoba uchago lwabo luqakathekile ekondleni abantwana. Lenkotazo iphume ngeviki edluleyo amazwe omhlaba enanza isikhathi sokuqhakathekisa ukumunyisa esiqale mhla ka 1 kulinyanga saphela mhla ka 7. Ubathabile Masuku usipha loludaba.
Omama bakhuthazwa ukuba bamunyise abantwana okwenyanga eziyisithupha zakuqala zempilo yabo bengakaqali ukubapha okunye ukudla. Abezempilakahle bathi lokhu kwenza abantwana benelise ukumelana lemikhuhlane etshiyeneyo njalo bakhule kuhle. Umnumzana Even Dosiziba, umongi esibhedlela sempilo njalo engumgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela lesi, ukhuluma ngokuqakatheka kokumunyisa.
Ukumunyisa yinto eqakathekileyo kakhulu impilakahle engane ngoba impilakahle yomntwana especially isesemncane kuqakathekile kakhulu ukuthi iphile ngochago oluphuma ebeleni likamamakhe kuphela, especially for the first 6 months engahlanganisi lokunye ukudla. Umntwana laphana ma esanda ukuzalwa uyabe efuna ama-nutrients ayenza ukuthi isimo sakhe sokuzivikela emkhuhlaneni mina kwamanye amagciwane lasiphakame.
Uqhubekela phambili uSiziba echaza ukuthi ukumunyisa kuphathisa njani umuntu ongumama. Umnumzana Siziba wengeze ngokuthi uma umama ebanjwe igcikwane le-COVID-19 uvunyelwe ukumunyisa.
Umama masele COVID but engakaguli kakhulu kakhulu kunokuthi ukuthi kasakhwanisa. Isikhathi esiningi siyathola ukuthi ama-80% yama-COVID cases, ama-mild cases okuthi khona kona befanana lama-flu lona lawo esiwa lawo everyday, amanye vele kasuzabe lama-symptoms. So isikhathi soneso vele umntwana kuyabe kumele efide umama la eku-isolation, e-isolate lo mntwana-ke emfide ebemonitha ukuthi khona kona ngala ma-problems yini ngaphandle makwe ukuthi kona kona umuntu wakho nomama wakho na la sekula kakhulu sekwesela kokuphela vele ikasakwanisi la then siyathi hayi siyamsepharetha lo mntwana.
Unkosikazi Sifiso Ndiweni, omunye wabomama abamunyisayo, uncoma umkhankaso wokufundisa omama ngokukhetha ukumunyisa.
Ukumunyisa abantwana bethu kuyinto enhle kakhulu eqakathekileyo esiyikhuthazwa sikhathi sonke esibhedlela nxa sisiyabahambisa ukuthi kubonakale ukuthi bayakhula. Uchago lwethu esilalo emzimbeni esaye sibanika lona luphethe into yonke abangabe beyifuna ukuthi bakhule.
Unkosikazi Sazini Fuyani, omunye njalo umama omunyisayo wakobulawayo, ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo ngesikhathi se-COVID-19.
Now i-challenges esiyifesayo eclinic yikuthi sokulayinwa njalo sokuphuza. Ungahamba ekuseni ubuya sokutshonile vele ilanga because of COVID. Okwamanje akusekho injwayele, sesinja sesiyijwayele. But ukuthi sokuphuza sokulethe akusenzwa ngesikhathi and sebegrade futhi ama-review dates. Loba lihambile kompa abanye kuzathwa bebuye ngalesana babebhalile civil date kodwa sokuthwa konke ungafika esibhedlela bethi ubuye ngelinye ilanga because ukuthi labe libanenge elibhalelwe same ama date ona lawo ngenxa ye COVID.
Udokotela Ruth Labode, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle, ekhuluma ngokunanzwa kweviwe kumunyisa, uthe idale lephalamende selilabo omama abasha abamunyisayo, ngakho kufanele kube lendawo ezilungiswayo ezifanele ukuthi omama bamunyisele khona nxa besemsebenzini. Umnumzana Kudakwashe Zombe, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance, ukhuthaze uhulumende ukuthi akhangele imithetho yezisebenzi ethi kumele inanze omama abamunyisayo ngokubalungisela indawo ezibafaneleyo. Kusukela ngomnyaka ka-1922 amazwe omhlaba amanyana minyaka yonke ukuqhuba umkhankaso we-World Breastfeeding Week i-WBW ngenhloso yokukhuthaza lokucebisa omama ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha zempilo yabo. Umkhankaso walonyaka wenziwe phansi kwendikimba ethi Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility. EZimbabwe lomkhankaso ubukhokhelwa ngabogatsha lwezempilakahle. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eletalent vision lithi kalisoze liqhubeke libhadala abadlali balo bengenzi lutho njengoba imidlalo imisiwe elizweni ngenxa ye-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu le-Talent Vision uMkhululi Mthunzi uthi bakubone kungcono ukuba ngesikhathi ibhola lingadlalwa bayabefaka imali kunhlelo ezizabatholisa imali kuthi abadlali labo babe yisebenzi kulezo nhlelo ukuze bengabi belokhu behola behlezi bengenzi lutho.
Abathathi bethu, ama-principal sponsors, sebefaka imali kuma-projects ethu. Kulokuthi babe beholisa abadlali bethu bangekhaya, babubone kulokuhlakanipha phakathi ukuthi abadlali bethu kulabo bonke abasidlalelayo banikwe ithuba baqhatshwe kuma-projects ethu. Laba abancane abalokhu besizwa ukuthi inyawo zisavuma lizathi kungathiwa ibhora liyaqala basuke ngale emsebenzini babuyele emdlalweni wabo webhora. Kukanti laba sebesizwa amadolo senzima balakho ukuthi base baqhubeke besebenza.
Inhlelo zokungenisa imali eziqalwe liqembu le-Talent Vision ngezigoqela ukutshaya izitina, ukwakha, ukulungisa amabhara bewathengisela izimbamgodi, ukutshisa insimbi zisiba imigubazi yeminyango isigayo kanye yokudlela. Umthunzi uqhubekele phambili wathi abadlali lawo bavumelane lazo isinqumo esithethwe zinkokheli ngoba bezafundela imisebenzi ezabaphathisa nxa bengasadlali.
Sahlala phansi labadlali ngathi ama-representatives abo, captain no vice captain, sabachazisela ukuthi khathesi sesikhangelele ukuthi kusukusela mhla ka-1 July abadlali bethu sekumele basebenze sifumane ithalenta labo lesibili ngaphandle kwebhola ukuthi inyanga iphela sibongani. Lokhu kuzakwenzakala kuze kuqale ibhola abadlali bagwa mugela loko kakhulu kakhulu bekunazelela ukuthi isikhathi sokudlala ibhola sisuka sibe sibuthwana kanti futhi indima yakhona ilameva ukuthi ungaqamuka unganelisa ukudlala ungalimala ungenelisa ukudlala.
Ensukwini ezidluleyo inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isivumele amaqembu amela ilizwe kwimidlalo etshiyeneyo ukuba alungiselele ukuba adlale la maqembu akwamanye amazwe. Amaqembu amele ilizwe leZimbabwe emidlalweni yenguqu eyokudinga intshantsho zezwekazi labalisayele FC Platinum kanye lele Black Rhinos Queens lawa kuluhlu lwamaqembu asevunyelwe ukuqala ukuzilolonga kodwa umbiko we-SRC ugcizelele ukuba ezinye zonke inhlelo zemidlalo zilokhu zimisiwe. Nasekulokhu esabela ukuba amanye amaqembu asengahlatshabalale ngoba labo abawaphathisa ngemali bengathokoziswayo ukuba belokhu befaka izimali khona kungadlalwa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo uMuntu Joseph Njanji.
Silokhu sikudaba lwezemidlalo obekhokhela iqembu leZimbabwe emidlalweni yama-Olympics kwele Japan uFrederick Ndlovu uthi bazakwenza umhlangano wokuhlolisisa okwenziwe ngabadlali beZimbabwe abaphenduke ekhaya belengise izandla bengelasicoco abasitholileyo. UNdlovu uthi bazaphathisana lenhlanganiso ezithiyeneyo amankampani kanye loZulu ekudingeni abadlali abazakhethwa ukuba bamelele eZimbabwe kuma-Olympics aza kwenzelwa kwele France ngo-2024. Lanxa iZimbabwe iphenduke ilengise izandla, eleKenya lithole izicoco ezilitshumi eJapan kwathi amanye amazwe aseAfrika agoqela iEgypt, South Africa, Uganda le-Ethiopia athola ezimbalwa. Elemelika yilo elithole izicoco eziningi ukwedlula wonke abazwe emidlalweni le egqitshwe izolo. UKirsty Coventry ongumphathintambo wezemidlalo kanye lomdlali wegolf uScott Vincent bebemele iZimbabwe ekugqitshweni kwalimidlalo. Asizweni uNdlovu exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Kunyanga lezayo kaSeptember silakho lokho kuthiwa abathi strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term means sizabe sithi silungiselela futhi i-medium term yabikhangelela ama-Olympics ka-2028 and the long term ka-2032. Ngakho-ke okwakathesi kumele sikhangisise sikhangisise sibenzisa ama-scientific methods and le technology le-research ukukhangela ukuthi esikwenzileyo kusithethe kwasifikisa ngathi. Ngakho ukuthi siqhubeke from lapho esikhona kathethi siya phambili sizenza njani. Ngakho-ke okusobala ukuthi abadlali bethu kumele sibasekele kakhulu ngezimali ngemicimbicimbi yokusebenzisa ukulungiselela imidlalo yabo etshiyeneyo. Ngakho-ke silamazwe anjengabo-South Africa eMzansi lapha abalama high performance centers yike sikhalele khona ukuthi hayi kumele sibe labudlelwane babo ukuthi sigijimisele abadlali bethu khona ngazo ukwenzela ukuthi sibasukise kulapha abayikho khona esigaba esikhona sibakhweze ukuthi bebe lawawo amandla ukuthi hayi benganqoba kuma kwimidlalo ebuya e-2020 Olympics. Senjalo futhi kuyamele ukuthi sikhalele ukuthi njengeZimbabwe Olympic Committee singazama ukuthi sidinge izimali ezithize kwenza ukuthi singezelele kulokhu kade sinakho ngoba siyakwazi ukuthi khona besilabadlali abahlanu kodwa-ke kungaba ngcono ukuthi nxa singaba labadlali abangamashumi amahlanu kusiya phezulu hhayi kwenza ukuthi kube nehlonzi ebadlalini esibahambisa kwimidlalo le phezulu.
Ye, ubona ngani khona ukho lingakwenza njani ukuthi nidinge babe baningi abadlali kulokuthi kuhambise kuphela abahlanu kambe kusekelwa njani le mali iyatholakala yini?
Umsebenzi lo esingeke siwubeke kuhlandla elilodwa. Umsebenzi lo kumele siwubeke kunama-athletes, kuma-clubs abadlalelayo, kuma-national federations abakuwo. Lathi-ke iZimbabwe Olympic Committee, i-Sports Commission, layo ihulumende yeZimbabwe. So kumele sihlale phansi ndawonye sihluze ukuthi singenza njani ukuncedisa abadlali bethu ngoba sonke sile-role to play in the development yama athletes ethu la. So kuqathelele ukuthi sikhuthaze sikhulume lohulumende, sikhulume leministry yethu ukuthi singenza njani ukwenza ukuthi sincedise abadlali bethu. Yike sizakwenza khonoko ngoba lami linje Dube njengabantu abaphethe eze information. Lami le role yethu okumele liyidlale eyiyo yona leyo yenzayo kajesu ukuthi lazise usapho lokhu lwezimbabwe imbambeko esilazo njalo futhi la izimbabwe jikelele ila ihlazo okumele lenze lama-private companies okumele ancedise ukwenza ukuthi sikhupheke njengelizwe sindawonye.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela iqula lezimbabwe emidlalweni yama-Olympics egqitshwe izolo kwele Japan. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa useqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.